Aiwa mashoko ari kutenderezwa asiri echokwadi. Vachamisa vana cabinet yavaka appointa. Vachamisa vaka deploy ma members of parliament kuti vabate basa mu parliament vachitarisira ma responsibility akasiyana. The objective and intention being that kuti tigadzire nyaya executive oversight kuti vanhu vachiziva vari mu parliament kuti zvinhu zvinofambiswa sei, kuti tigone kufollow up vanhu vari ma spokespersons vachitaurira kuti paportfolio zvakamira sei.
Saka dare remakurukota kana kuti shadow cabinet ichaziviswa riini?
Alternative government ichaannouswa navachamisa kumazuva achatevera. Iyoyo inotarisa vanhu vakasiyana siyana, vamwe vakadzidza, vamwe vane ruzivo mabirocrats, vamwe varikubva kumafield akasiyana. Vatange vachiconsider the alternative government ichapedzera vachamisa kutungamira nyika mugore ra-2023. Ivavo tichaita kuti mazita avo abude, vanhu vavazive pakufamba kwachaita tichigadzira musangano wedu we-Citizens Coalition for Change, uye tichigadzira nyaya yekuti tungamire nyika yedu.
Pane vamwe vari kuti kune nhengo dzebato renyu re-CCC dziri kushanda siku nesikati sava job scholar, asi hadzina kudomwa apa. Munoti?
Aiwa hapana unosiyiwa. Deployment yema MP kuti vachitaurire vari kuparliament on behalf of the citizens kuti nyaya kufanira dzakamira sei kuzvipatara nemamaportfolio yakasiyana. Ndosaka muchiona kwapinza vanhu vari mudare reparliament. Asi kana takugadzira alternative government inenge ine vanhu vane ruzivo nekunzwisisa kuti nyika vatibetsere, because isu kugavhena kwavachamisa kuchange kune vanhu nyadzvi dzinonzwisisa mabasa anodiwa kuti nyika yene mberi.